tinoona sekuti kodzero dzavo dziri kuramba dzichingotyorwa nekuda kwekuti bumbiro redu remutemo rinotiro munhu wese ari innocent kusvikira azobatwa nemhosva. Zvichireva izvo kuti kana munhu akaramba akaitwa muusungwa achinzi akamirira kutongwa, dare redu rinosungirwa nebumbiro redu remutemo kuti vachimbidze kuunza vasungwa ivavo pamberi pedare kuti vange vachitongwa. Zvino vakaramba vachingononoka kutongwa kwavo zvinoreva kuti vava kutovapanisha nemhosva yavasati vabatwa nayo.
Asi hapana here matanho anokwanisa kunge achitorwa ekuti zvisaramba zvichiitika zvekuti vasungwa vanoramba vachingowedzerwa nguva vari muusungwa vasati vatongwa?
Zvakawanda zvinokwanisa kuitikwa zvichingofambirana mberi nekuti magweta avo ari kuti kudii. Isuwo sevarwiri vekodzero dzevanhu tinongoramba tichingokurudzirawo hurumende yedu iyo inova iri kutungamirira chikamu chesadhari kuti zvinosvibisa zita renyika, zvinosvibisa mashandiro ematare nekuda kwekuti inofanirwa kunge iri prosecution inenge yava kuonekwa yava political persecution, zvikuru sei nekuda kwekuti vasungwa ava vasungwa vari active mune zvematomerwo enyika.
Zvii zvingadai zviri kukonzera kuti matare anga achitora matanho iwayo?
Zvakawanda zvingadai zviri kukonzera. Chekutanga ndechekuti vasungwa vatati isusu mapolitical activists, zvichireva kuti zvinenge zvava kuoneka sekunga mapolitical prisoner kuti mhosva yavari kutongwa nayo iri iyo yavari kunyanyoshungurudzirwa. Mhosva iyi ndoiya yatinoti muchirungu lawfare, zviya zvatinoti vana muchuchisi vava kushandisa mutemo kupindira munyaya dzezvimbokoma zvevematongerwo enyika. Matare tinenge tichikurudzira kuti havafanirwe kunge vachipindira munyaya dzakaita seizvozvo. Pattern yekuti zvinofamba sei ndo inoita kuti tiwanikwe tiine kakugonomuna nekuti tinoziva kuti pane mapolitical activists mumashure umo vakasangana zvekare nenhau dzakaita seizvozvi ndicharangarira nhau yavo Pierre Chimono uyo akachengetwa akavharirwa zvekare achipomerwa mhosva yaasina kunge achizobatwa nayo. Ndicharangarira nhau yaJob Sikala zvekare akachengetwa mutorongo achipomerwa mhosva yaasina kuzobatwa nayo. Tozotarisa mashoko aya akataurwa navaChristopher Mutsvangwa yekuti ivo ndivo vanoudza matare zvekuita. Saka izvozvi zvinosvibisa zvikuru mashandiro ematare.